Mumwe ane dambudziko mukomana wechidiki Joseph Mutambwi ane makore makumi maviri nemana anoti anounganirwa nevanhu paanenge achifamba nemigwagwa achitengesa mafuta echidzimai zvinova zvatoita kuti basa rake ritofamba zvakanaka nokuti vanhu vanonakidzwa nekazwi kake kanoita kunge kemusikana asi Mutambwi audza Studio 7 kuti vamwe vanhu vanofunga kuti ingochani zvinova zvisizvo sezvo ari kutoda kuroora
Ndinonzi Joseph Mutambwi ndinogara mukwadzana 3145 inini fuesi rangu iri vanhu vakawanda vanotoneseka kuti sei ndiri munhu wechirume asi ndine fuesi rakadai rinotongere mwana mudiki kana kuti rinotongere chikadzi ininiwopa fuesi rangu shandotongotienda ndechekuti ndinotaurawo asi vanhu vakawanda munzvimbo dzandinofamba kana manzinaobva kana kwandinogara vanoita kufungira kuti maybe pamwe ndakakanganisika kana ndiri ngochani patinowa handisi mbotori chiingocha handitori madzibaba amuna handitoteupi chechi handitonamatawo handiti ndatoziwo mwari sezvekare nditori munhu ane musikana wakewo futi
Mutambwi aendera mberi achiti
asi vanhu vakawanda vanenge vachineseka neitseka zvakanyanya kuti seini ndakasenge ndine fuesi rakadai so asi hakusi kuda kwangu ndakangokuronekera sei ndakadaro handinayo kuzvirambira ndirikutyoro vamwe vana vakambotanga vaine kakundiseka-seka kundiseka-seka masi ekutanga asi vazhinji vacho vakazvidzimara vajairawo kuziva kuti uyu ndomatauriro ake ndomararamiro ake ndofuesi rake
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti kune vanhu vanozvarwa vaine mazwi asingaenderani nemasikirwo kana kuti vanozochinja nezvikonzero zvakasiyana-siyana
zvino paviri panokwanisa kunge pachikonzeresa kudaro ingakange iri nyaya yemahomoni mahomoni akawanda echikadzi yatinoti estrogen kunyanya iri ikawanda ukozi tinoti varume vanazvo zvese testosterone homoni revarume neestrogen homoni yevakadzi ende vakadziwo kuti vanazvo zvesewo testosterone neestrogen asi kuvarume tinoti testosterone inenge yakawanda zvakanyanya kupfuura estrogen zvisaka varume vachizoita mavhoisi ari hosi ende mavhoisi ari tiki inyaya yetestosterone
vaendera mberi vachiti izwi rinogona kuchinja kubudikidza nehurwere kana tsaona dzepamugwagwa dzinovhiringidza tsinga dzinofambisa mazwi pahuro Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vashomanana chaizvo pane dambudziko iri vachiti hazvireve kuti vane izwi rakadai vanenge vari ngochani
medically hakuna proof chaichai yekuti homosexuality inokonzereswa nenyaya dzemahomoni kuti tinoti tisu kana munhu aine matestikles aine mabhora aine tsikarudzi yechirume anofanira kunge ari murume ende testosterone yanenge aina inenge yakakwana kuti araramise murume uyezve kana munhu ari mukadzi achimbori nemaovaries aine tsikarudzi yechikadzi zvinotaridza kuti anenge ari mukadzi isusu medically and scientifically tinotarisa kuti munhu iyeye anobhihevhawo nekurarama semukadzi
Mashoko aya atsinhiwa nemukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vanoti hakuna chiremba kana godobori anokwanisa kushandura mazwi aya nokuti zvakangofanana nemunhu anozvarwa aine hurema
Ishi dambudziko uyezve handisani ndasangana nemunhu anoti ndigadzirirewo nokuti vhoisi rangu rakadai zvinhu zvagara zvichingowanikwa
nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataru sevaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzave kuwanda chaizvo kubudikidza nevamwe varume kana vakadzi vanonzi matransgender avo vave kushandura masikirwo avo kuti vataure semurume ane zwi rakadzika kana kuti kazwi katete kemunhukadzi vamataru sevaendera mberi vachiti Joseph Mutambwi uyo murume ane zwi dete dete haasi ngochani kana kuti transgender asi kuti ane estrogen yakawandisa mumuviri wake zvokuti anotokwanisa kurarama semurume ane zwi rakadaro pasina kana dambudziko ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapinidzi